nhlangano nhlangano norongwa nemapatanidzwa ema local authorities atinoti ari pasi pekumbiro reukas nhlangano unoona nezvekuita nekuvhura mikana yekuinvesta mumaguta kuinvesta muinfrastructure kucreata mabusiness opportunities nekupanana njere nezivo mukati mekushanda kwatinoita mumaguta. Saka ndo zvatakauya kuti tinge tichiziya tiri pamwe chete tichihostwa neSeat of Bulawayo kuti tinge tichikurukura nekuvhura mikana kuti tiedze kuwandudza mashando atinoita nekupa mikana kuvanhu vanoda kunge vachishandira maguta medu nekugadzirisawo matambudziko emaguta edu tichipanana zivo matambudziko akaita sekupa kwatinoita service kuvanhu nemaproblems atirikusangana nawo mukupa maservisi kwatinoita. Saka ndozvo zvimwe zvezvinhu zvataurira kuno kuti tinge tichikurukura tichigadzirisa.
Musangano uyu unopindwawo nevemabhizimisi vanoda kuita zvekudyidzana nemakanzuro here?
Hongu, mabhizimisi anodyidzana nemakanzuro munozvinzwisisa kuti kushanda basa rekanzuro pane mabhizimisi anouya achishanda nemi kutenga nekutengeswa kwezvinhu ndo rimwe bazi rekutanga. Mamwe mabhizimisi ndee anotouyawo kuda kuinvestawo mumikana inowanikwa mumakanzuro munozwisisa kuti zvinhu zvedu zvakanga zvakadzikira zvakanyanyisa. Saka apa tirikutsvaga mikana yevanhu vanouya vachibatana neguta nemaguta ari kunoku kuti tinge tichigadzira tichipa vanhu sevhisi mikana yekuti tinokwanisa kunge tichibatirana kuti tinge tichitanga makambani emaguta tichinge tichipa masevhisi akaita yekutakura marara kuchirwa kwezvinhu zvakaita semapaipi pasi zviri muvhu nezvakawandawo zvatinge tichiofa zvinhu zvato zvinhu zvatafambira.
Asi muchienzanisawo nemamwe maguta mungati sei vanhu vachida kuti vange vachidyidzana kunyanya neguta ringi reHarare?
Kana takatarisa muno muzimbabwe tinobvuma kuti guta reHarare guta rine mikana yakawanda. Chinhu chekutanga ndechekuti guta reHarare rine yatingati vanhu vakawanda vanogara mariri kudarika maguta ose ari muzimbabwe yatingati population iya. Izvozvo zvinopa mukana wekuti munhu atanga mabhizinesi ake muHarare anenge akatarisa uwandu hwevanhu nemaketi iri muHarare. Zvakare tine infrastructure remuHarare inopazve mabhizinesi akawanda mikana isina kunge ichiwanikwa kudzimwe nzvimbo. Mikana iyi mikana inowanikwa zviri nyore zvatingati zviri nyore kutanga mabhizinesi muSeat of Harare. Takatarisa futi zvakare nezvatakuita zvekuti ease of doing business. Zvakare Harare iri pedyo zvikuru neInternational Airport. Saka mamwe mabhizinesi vano havanetsika nekungomuruka nekusvika kumahofisi kwedu kuti tinge tichikurukura. Zvakare nekuuya kwataitawo sekanzuro itsva yekutungamirira guta reHarare nekuvhurawo kwataita mikana yacho kuimburesa mabhizimisi nebazi ratakaumba tikarisumudzira rinonzi business development unit tinoona zvinhu zvichitifambira ndo zvinokwezva vanhu. Maona Harare yasiyana nemamwe maguta. Harare besides kuva Harare pachayo yakatenderedzwa nemaguta madiki akaitenderedza akaita sana Chitungwiza notoniruwa. Saka munhu ainvesta ipapo nekuda kwekuti mamwe maguta akatenderedza Harare zvinova zvisiri muno muBulawayo. Maketi unenge watarisana nemaketi huru kwete yemuHarare chete bati tikutarisa futi yemamwe maguta ari pedyo zvekuti vanhu vanobva mumaguta aya vanouya vachitengesa vachishopa vachiswera muHarare imomo.